Eita, mthwakazi omuhle eZimbabwe omuhle, ndinomgamshira injongwa chelu, chewe chidiki uhlelo, The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday, the 18th of June, 2019, Zimbabwe omuhle, welcome, mune chirongwa chelu, chewe chidiki, I'm your host, Mike Oge. Once again, Zimbabwe Muslim, Dinom Kamchrai, Muchrong Wachelu, Chevechi, Diki, Ushelo, The Connection, Lilami, your boy, yours truly, Upik Mike, aka Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June, 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans. Hanzi ayi wakana mchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamamuchimboita kana kuti motidzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu vasakulayo is Pansi ni Afrikaans asifuni lokhu. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against Abantu abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Maphoyisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Umuhle, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizo zviri kuitika here? I'm looking forward to hearing from our guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheru have to say about nyaya ya tirikukurukura nhasi muchirongwa. +12026192077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Muhle musakanganwe tiripo zvakare pa WhatsApp, saka munogona kuti text up +12024650318. Tiptepenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Muhle. Voto abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tiptepenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Muhle, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tirikutepfenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Muhle. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonere enyu. Lingakohle pela mutsvakazo muhle, share the program, faka nama likes, faka nama hearts kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. Hey, Taita, Holland, Jaypico, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami, kana utawutaura neni. Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMikeThree. BigMyke3. Nansi ngoma eka DJ Skyver uthi imali yeqolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe omuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy u DJ Skyver. @BigMyke3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is a place you can find me on Twitter and Instagram. Kodwa Zimbabwe omuhle, I'm right here with you all for the next hour. Saka musa tize mchenda kunana Twitter, mchenda kunana aiwa. Tripana papa mapeje edu matatu, Facebook VOA Debele, VOA Shona, we're zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to health care, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyaya iri mugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari protesta nao varu tanza la tisku badarwa. Now, in turn, that is something that is affecting vechidiki kuzvikoro uko. Hanzi zvekare vabereki varu kuchema chema varu kuti ina angu pache zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara hanzi hamuna mishonga. Saka, in turn, that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. As we are learning, chigi, go back. Where all the commemorations happen, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, Abasakulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU, and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, Nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano che education izina kote boyda kusipo. Takaungana pano nema rozi nema komba. Takaungana pano with everything in shambles in this country. Why? And why? Is it because of corruption in ZANU-PF? It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of EP and his administration. And what are the answers? Saka itu kuti, nezu waraski stili 1976. Wanawa niki ya musa wa Afrika. Wawona kuti zaadu kuti wawa zidi, wakaitei. Wanawa niki ya musa wa Afrika. Wawona kuti education ya wana kutu.
Well, that right there was Umnumzana uGodfrey Kurawone. He's the organizing secretary Batore MDC uko kuligi yevechidiki. But you just heard for him himself, that was an event that the MDC held over the weekend. Bona abasakula yabibandlele MDC, they separated. Banzi umoku mash west, umoku mash umoku matebelele north, umoku matebelele south. That was the leadership of the MDC. And bona, they were all there speaking about the Day of the African Child. Nishilongati inkananiso yabasakula yo izinasu, it's a student organization. Labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Omuhle joining me live on air, coming through via telephone from Zimbabwe, is Godfrey Kurawone. So let's hear him speak for himself. Wa Kurawone, mapinda mchirongwa, shuru kufambe mkomo.
Hili kufamba mkuma maichu magadi ni
aiwa
magadi wa chere
istu kufara kana muru kufarao
aiwa tinotenda
nyayere mkango mainzwa Day of the African Child ndimi kapabano hava kuona ipa video mchi nyato taura mchisa aiwa pane zvinhu zvakawanda zviri kufamba zvakanaka kuZimbabwe that is regards to kodzero dzevechidiki kodzero dzevana kuZimbabwe tu dzeiwo zvizere
isu sevechidiki vemDC takaona zvakakodzera kubatirana pamwe chete nezvidiki pasi rose kukomemoreta zuva iri June zuva ratinoziva kuti rakaurayiwa vana ma students anopfuura akanotewa 176 but avo vari kuti aiwa akasvika 700 saka isu takaona zvakakodzera tibatane nepasi rose kucherechedza zuva iroro tichikonzidha zvatiri kuona muno muZimbabwe hazvina kusiyana hazvina musiyano nezvakaitika muSouth Africa panguva iyoyo iko zvino izvi mukateera kuvhidhiyo yanga ichiplaywa aitaonyaya yeunemployment hamuna mabasa muno muZimbabwe aitaonyaya yeeducation haichikwani apa vana vechikoro havakwanisi kudzidza nokuti mafiza asikuwanika chikoro chiri kudhura ukaenda muchipatara hamuna mishonga so all these they are basic human rights and these are rights and not privileges so the government should provide for these rights saka isusu tiri kuti aiwa zvakaonekwa nevechidiki vemusouth africa 1976 ndo the same zvatiri kuona nhasi and therefore hatigoni kuignora zuva iroro kutiecherechedze nokuti rinotirangaridza nokuti yeuchidza nokuti taridza zvatinotangana nazvo nhasi
zvino vakurawo nechindiudzaiwo how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course I understand kuti pane pledge yekuti as a country we're going to be protecting the rights of children, but that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route, they have their own independence, they had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
Zuva iri rinoda kufananidzwa nezvikuitika muZimbabwe nhasi. So kwandiri mubvunzo wenyu wakaita kuti riri relevant nemhaka yei, nokuti nhasi muno muZimbabwe education chaiyo chaiyo haisi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe mushonga muchibhadhara hausi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe the basic human rights are not respected. Makatatanga zvakaitika musi wa1 August zvavadzi vanhu vakafurwa nepfuti vakafa nokuti vanga vapinda mustiji vachiratidzira practicing and exercising their constitutional right zviri mukonstitutional Zimbabwe kuti if you have the right to demonstrate, but vana veZimbabwe vakapinda mustiji vakafurwa vakafa musi wa1 August 14 January vana veZimbabwe vakaita shutdown vachiratidzirazve kukwira kwemitengo yezvunhu vaingoexercisa their constitutional right. But vazhinji vakafurwa vakafa, vazhinji vakanyangarika, vazhinji vakasungwa. Nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata. Taisi kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndo zvatiri kuona nhasi. Asi tinodzidza isu sevana veZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi, if we want to free ourselves from this bondage, tinofanira kutevedzera zvakaitwa nevana kuSouth Africa.
Regai ndikubatei pamuromo wakurawo nenditore muteerere then ndikudzoka kwamuri in 2 seconds handiti
zvakanaka.
Right, zuluka ndaba liyamuzwa. Nangu munumzana uGodfrey Kurawone uye asho kuti ngombono wake, in his opinion, what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Kuthwa ai amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa, kuthwa they mean nothing as we speak. Lina lithini ngodaba olukhona egudwini? +12024650318. You can send us a text or WhatsApp. Noma nje you can call us live on air +12024650318. Asi ndinemteereri wangu wekutanga apinda muchirongwa. Kola kola mlaleli, ngubani okhona ecingweni? Ariparo nare ndiani? Hello mteereri.
Hello.
Yes, Baba, how are you?
Hello.
Yebo, ngibani connecting kweni?
Mutube connecting kweni.
Baba Dube unjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi ngiphilile, usungenile kuhlelo, usiqhoma ungapi baba?
Ngifona ngisezithawundeni eGwanda.
Yeah, useGwanda baba. Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona eGoodwill oluzwile namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe athiyene kwele Africa sithakazelela usuku lwe Day of the African Child sibone ngomnyaka ka 1976 kwabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama besithi hayi thina asifuni ukufundiswa ngolimi lwe Africans sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi uhulumeni okhona akahloniphe amalungelo abo labo sebefuna ukwenza into efanayo wena uthini ngalokho
mina ngishutshwa izenzo lezenzakalayo uhulumende wethu uyasibulala
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile abantu siyahlupheka eZimbabwe ungacomplaina usizothwa ukugeza amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa yokuthi ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto kazimanga kuhle sibili siyahlupheka
so kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona
udaba lolu ukuthi lilunge ukuthi uhulumende lo kaphume esihlalweni
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu manje njengoba lonke liyangena lithi hayi wonke uhulumende lo makaphume ngibani wavotayo
kavotelwa ngalo wabamba ngodlakela
hayi siyakuzwa
sozathi nxa evotelwe abulala abantu
Hayi siyakuzwa. Etu baba tube bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, ngiyabonga. Yiko uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulana abantu.
Hayi siyakuzwa baba Dube ngiyabonga kakhulu ngingena kuhle.
Abafileyo.
Ya hayi ucingo la Dube ukukhanya la ngani luyahlupa phone ya baba Dube iyangayichinetsa zvikurusa saka I'll ask my producer to try get him back a little later hopefully network inenge singanetse panga paneka echo saka tino rombo kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngudube asambe nemakhaseni ethu amathathu sizothi abantu bathini kukhasi lethu LVOA Ndebele ulo Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngise Soweto kwele South Africa that's exactly where it happened June 1976 naletho wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting kanti amaphoyisa athi hayi namhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo abantu abamnyama and ngempela ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangu Nenisa Dube uthi salibonani makadini. I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani, kwele Pretoria, abantu wabu waka Setswana. Wabu waka Setswana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo, Clemens unjani puti. Umsunduzwa ukona uthi ngilalele ngise. Aratambo Echosa. Uaupion uti ngilalele ngise Alexandra Bramley. Uaustin uti ngise Johannesburg Rutherford. That's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Yai prat Afrikaans minyer. Austin diso uti salbonani si sonke. I thank you so much abantu abangena kuhlelo. Balani imibono yenu so that I can read it live on air. Abafisa ukungena kuhlelo. You can also write your numbers. Sisa kufonela. Bukhathe lethu ele VOA Studio 7 nangu Ing Terry Singadi uthi my channel, it's your channel for sure. Welcome. Uefias Wondo uthi hello Efias. Ugeto Love uthi no sound, angazi vele ukuthi magadirisa yerenya ye sound kana muchitinzwa. Isai ma heart nema like ndirikuona unge bangwe varikunzwa. Ushedrick Gasura uthi what's the discussion ndanyatso tsanangura va Shedrick. Nasi muchironga we're talking about the day of the African child. This is the day, 16th of June, 1976. A lot of young South Africans lost their lives. South Africans of color lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mashangu uti, put the sound. I Uta, please make sure uti, you increase your sound. I see Kang Lukti say Lungisa Utabololu. Utariro uti, watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program, Tariro. Welcome. Kupeji redure VOA shwa na shunenge shuruku fire. Lennon dambazam. Fesu angu yufambere Lennon. Anzi Mike Owe, my bro, how are you? Indribo angu. Anzi, I trust you, okay? It's when the youth of land come together, regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho, to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Kurawan was saying. Christopher Jamu, aruti watching live. Tino kamchirai wa Jamu. Onya sindoro vaita nam. Tinofara chikodze vaisa namba nayo. Titi, anzi watching from Cape Town. Tino mkamchira mchirongwa. Courtney vati bro Mike Morrissey. Aindri kufara. Kana mchifarao. Edith is watching from Gaborone. Dumelang Edith. And Talent is watching from Cape Town. Who's it, brah Talent? Goto Zimbabwe Moshe. I have my second guest joining me live. Melissa Chingwanangwana. Yena mwensila nganiso amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Nishilo ngati ababalisi bona bayache ngisela batu uhulumende is not paying them enough. Goto hai loko, everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school, so what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizwe nguti yenu Melissa utini. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome munechirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi Maria Murugupiwa, Muzukufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government, and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle, because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. Well, giving you what we can, how do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, whilst on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child, one of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to meet, they have to be met also, because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. Aiwa Melissa ndachikumbira kuti mubate parunare ndidzokere kuna vakura vaone tinzwe kuti navo vanoti nezvamba mabva kutaura handiri mama.
Okay.
Right, Zimbabwe Muhle, that was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai ungumbalisi, she's a member of our tools. Uta aitina, we're putting our tools down, nyingo uhulumende is not satisfying us. Nipinde ngambuza ngati, njengoba you guys are now protesting, is that not an infringement of the child's rights? What I, for me to serve umtwana, I need to be able to be served. Lina ngilitini ngota volukona. Goto wangyezo kutu nilomula leli, ndugu ngondile mtereri, ndugu pandayenda kuna wakura one, pando peza na mtereri. Kula kula mla leli, mapina mchurongwa, mbano kone kwenye.
Mwuruguta ora na mnyara zimupondi.
Mkoma mwunya, shurufambe.
Shurufamba mkoma.
Ndimi kama pina mchurongwa, baba. Anzi, day of the African child. Muswa 16 June ku South Africa uko muna 1976 vechidiki vakapfuurwa nemapurisa iwo vechidiki vanga chirwira kodzero dzavo. Zvino muri kunzwa vakura vaone avo vebato reMDC mu Youth League vari kuti nesuwo sevechidiki veZimbabwe taneta, hanzi kodzero dzedu dziri kungombunyikidzwa na hurumende aripo, saka nesuwo takatarisira kunoratidzira. Mungati nazvo izvozvo.
Nyaya taro nakura oni ino iri kunzikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe, but chakuita ndechekuti vana vakura vaone ava vari kuzoita vachikanganwa kuti fatarwa nezvekodzero dzevana vadoko. Vakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Kachitaura nyaya dzevana vadoko, ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education. Poita vanati yewo access yekumabasa, yekuti chero uchizikanwa kuti maindastry asara mashoma, government kungainyanyi kukoshesa vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya adarikidzawo makore epenjini obviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakura vaone ava vava kutaura zvehondo, ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe, iri kukanganwa zvinhu zvakadai, but izvo zviri kubata munhu wese. Yet isu tinoto takatitizawo muZimbabwe here, but noti kuda kuti ZANU-PF yakatikuwadza, hurumende yakatikuwadza. Titori nava kutoona vanhu vakaita seina anotobhiliva kuti MDC yakakondributa pakudonha kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe, tinatiza ZANU-PF isusu. Before MDC taitovamowo muZimbabwe, titoenjoya nyika. Saka ngavazive kuti iyo pati yavo yari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko, itoriwo dambudziko guru chaizvo chaizvo. Ngavasakanganwa. Saka navachitaura vari kumaofisi pavo navakuru vana chamisavo, ngavarangaridze kuti isiwo tiri dambudziko homu kutambura kweZimbabwe. Ngavarangaridze kuvava kugadzira kudivi kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidhera yaiyi. Haisi kukanganisa ZANU-PF, haisi kukanganisa ZANU-PF, iri kukanganisa munhu wose. But kana vava kutaura nyaya yemakodzero dzevana, ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana nekutambura kweZimbabwe. Mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Mnyara Zimpondi.
Mkoma Munya. Mnyara
Pache. No vaku zaka kumashingo.
Right. Mkoma Munya. Zino manyato batanya yaka naka mchita aiwa. Pana patuta anezo kodzero dzeve chidiki, kodzero dzeva ana. Something seems to have come about. Ne patu endra, patu nge chie endra mbele ne urukuro. I've had this conversation na wana wakasiana siana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuz vari kuti aiwa, isu hatichakwanise tivarairidza, hatichakwanise kusvika kubasa kuti tidzidzise vana ava, tivape basic right education yavo. Imi muno mungati pamusoro pezvozvo, togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe? Vechidiki havaende kuchikoro, vaende kuzvipatara, varapwe zvakanaka, vawanawo nutrition iri nyore, vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanzwa ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe, vechidiki nevechikuru kana mapensheni ani nani, but pandiri kuti ipapo vapasangomhanyirwa kungoti government chete. Tikatarira pakapinda vamunanga munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii, nyika igadzirisike chinonga chara magadziriro akatakabvita kei kubva kuvana diki vanakati kovhinri achisara vanhu akaita sana mutorimwe vastombori kana mupolitics atakati munhu anga aine shungu but akashava sapoti vamwe atara chitiri kuti ajeche haivhiiwe haiti sei nyaya yepolitics hainesi muzimbabwe chitokambo tara kutetuka muriro kuko pantomberi wamamisengo tara papindira akaita ana george bush kana mapindira akaita donald somebody po pandoita mutauro but vanozoenda behind the scenes sevanhu vakuru kana vari kuitira nyika yavo votaurira behind the scene kuti iwe mudhara iwewo trump iwewo wakaenda kurussia ukanokana vanhu vaita kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngatiaure behind the scene toona tete sei tisaitika mangwana ndo zvakanaka vanhu vachamisa ndiri kumanya kutaura kuti haivhiiwi ndabiri wamaelections wava kuti youth yake yakumanya kupinda murodi akiita sei hasi kuvadzivisa atava kutaura futi kuti those people they were stupid vangomhanya apa tasina kutaura saka maproblems amuzimbabwe asi kubva kuone side ngati rigamuchire izvozvo kuti maproblem ezimbabwe asi kubva kuone side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva kuboth sides kuti zviri kubva kudivi rimwe ofuchi mapato makuru maviri akanganisa zimbabwe izanu pf nendc saka vanhu vakuraona ngavatara vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kuendisa vagoni kuzoshora divi ravo vatara vakamirira ngoka ingoma inori achiti pangu pangu asi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya muudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzwa kuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parinarera Godfrey, are you still on the line?
Yeah, ndiripo.
Right, you heard everything that Munya said. He's dropped a lot of points. His first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomira whoa nenyaya dzehondo whoa. And this is about children's rights. Munoti nazvo izvozvo.
Chekutanga ndoda kueducate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa navaemazero munangadzwa veZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from Machamisa asiri mugovernment. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment.
Mm-hmm.
And Mnangagwa is the leader of the government. So, kana maana we Zimbabwe, what claim are their rights? What do claim akuna Mnangagwa and his government? Kana maana we Zimbabwe, wakaona kuti mabasa hakuna, wanobvunza Mnangagwa and his ZANU-PF government. Kana maana we Zimbabwe, wakaona kuna misha kuzvipatara, education haisi kuaccessiwa zvakakwana. Wanobvunza Mnangagwa and his ZANU-PF government because ndo vari mugovernment. Pakuti vashamisa tinovaisa muboka iyoyo riri kunzi riri kukanganisa nyika. Chaita kuposha nekuti havana input yavanayo at the moment mugovernment. Saka ndopaya patitochemeya kuti ngashaya ngatimbovapa mukana. Iyi dhedhi hudhi taidzokorowa taidzokorowa tikaona kuti hapana maresults. Saka isu ivo kana vachida kuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa
aiwa mukoma batai parunhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parunhare apo vanotinazvo nezvamabva kutaura sisi Melissa usakonekta imweni
sisikoni
sokupume iyi nto inenyi la you know one of the issues umzwilu Godfrey asitai uhulumende ngikhanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo ukuthi hayi you can't just blame it all on government you're the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children what would you say about everything of that
okay firstly children should not have to suffer for all this the child should not be worrying about bread and butter issues and our stance is our movement is actually is not a political one.
Mm-hmm.
We just want our bread and butter issues to be addressed.
Mm-hmm.
And so that children get their rights are fully attended to. So all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Aungitsheleke Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure they're not infringed on, but at the same time fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So right now we cannot separate things. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward, so that the rights of the children are not infringed on. At this point, we can't separate. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. What's in Bamba? Kholakhola mthereri mabva kupinda muchirongwa ari pari nari ndiani? Hello, kholakhola ngiyezwa ukuthi ngilomlalela ecingweni. Ndikuzwa ukuthi mthereri abva kudropa. Aiwa, nyaya yemgango mainzwa Zimbabwe omuhle, nafi tikutaura nezvezuva revechidiki, zuva iri rakananga nekucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekuSouth Africa uko. 16 June 1976, vechidiki vekuSouth Africa, kusanganisira vaHector Peterson, 12 years old, young gentleman, took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto Uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurwawo navakurawo one. Vechidiki vakawanda, vamwe vanoti 500, vamwe vanoti 700, vakafa vachirwira kodzero dzavo. Vanga vachiti aiwa, vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976, vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neAfrikaans. Hanzi kana muchida kutidzidzisa either teachers in our mother tongues or teachers in English. Asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitedzidza neAfrikaans, aiwa hatidi. Tabva tabvunzawo vakurawone navo vechidiki vebato reMDC, ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana siyana that are linked to the issues that come with the Day of the African Child. Tudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise, munogwanisa kuti bata pa 6192077, of course, +12024650319. Ngatisanganei pachirongwa The Connection tripano. Tione kuti vanhu vari kuti chiiko pamapeji edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru, ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support. Usatinyepera, it seems as though he was referring to kunomteredu mkomanyu munya. Hazina kei mkunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Haza kufiwe nenzara kana kushai kwa mabasa kwa Amerika. Ayo waichoza achisho kwa di not munu wese anebasa kuno kwa Amerika, but I understand your point mkoma kei mkunda. Hazi munya is a ZANU PF mouthpiece. Apana chakasha atanekuwa munu anutigra batere ZANU PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafuri says, saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, Mkoma Fortune, titakutua gai tukupinza mchirongwa. Mkoma Peter is saying, call Vaisa number yake, titakutua gai kutumipinza mchirongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, Hoogant, Hoogant, ek is baie goeie. Alright, ngati zoe kutu, dirugun zoe kutu, ndine mtereri, I have another colleague, mweni, asi zoe kutu yena uti, ngota bolu kone kutu ini. Kholakhola mthereri mapinda muchirongwa ari pari nari ndiani?
Makadi Studio 7.
Aiwa tiri bozve muri raiter.
Ndinofara chose munotaura na Jonathan ari muDurban South Africa.
Mukoma Jonathan zviri kufamba here kuDurban?
Jonathan Durban kuri kufanya chaizvo ndinobva pedu kaGokwe pachiriya chaipo chaipo apa parati chaizvo ndiyaipo chaipo.
Mukoma Jonathan wekuGokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa, June 1976, vechidiki vekuSouth Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira mumigwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng, vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munotii nezuva iri?
Zuva iri ndinoona rari zuva rakaoma seri kuvana vekuSouth Africa. GDP of South Africa. As a matter of fact, the government is very good. Rimati Nambo, the Sundanga Kurusungo. Rizuazi, Rinokosha, Kodzero, German. Of course, there is German, Nagata Dakurana, Sapasaromi, Umafona Kuruzan, affair of the Sami Tanganisco, the politics. Chetanga, politics in Africa. Kodzero dzemwana politics inoafrica kusafamba kwezvinhu munyika zvese izvozvo zviri standard on politics sakana politics zvisina kunaka hakuna kwanisi kuwana wechidiki akasununguka hakuna kwanisi kuwana wechidiki aswana kodzero dzake kodzero dzemwana dzewechidiki ndedzipi number one dangotiga number one kodzero dzechidiki dzinonanga kutanga kuva nedzidzo yakasununguka dzidzo isina kuti waine mari kana kuti hauna mari unofanira kuwanda uchienda sikoro kodzero yechidiki inowanika kana uri munhu anokwanisa kuti warapwa paunoda pawakasununguka paungonzwa kuti nii hapasi kumira zvakanaka munyama dzako yese zviri mukodzero dzemwana wechidiki asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe tinotarisa kuti zviri kubva papi tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana saka kana hurumende ikakundikana ndo patinoona yechidiki pachitaura kutaiwa kana zvadaiso tinopinda musiti kana zvadaiso chero pakasava vanhu 500 sevakafa kusouth africa aiwa ngazviiti kazvo asi generation inotiera tinenge tagadzirira zvakanaka saka vanotaura kuti hazvifaniri kusanganiswa nepolitiki ngazvitauro zvakasiyana titaura zvekodzero chete dzevechidiki aiwa vari kurota vanofanira kuti vatambe mutada kuti kana izvi chegumi chikasavako muchechi zvinodzakangira kwazvo dzakangira kuti kana politiki ikasafamba zvakanaka nyika ikasafamba zvakanaka kana chegumi chechi hachiuyi saka dzimwe chete kana politiki idzodzo ikafamira zvakanaka kodzero dzechidiki haakwanisi kujustifiza kuvisforai saka inini chidimbo ndiri kuti izvoni aa ngatitange tagadzirisa kupolitiki ende politiki yadzinogadzirisa newechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba vagara kumba tokwanisa kuva nekuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzivisa
mukoma Jonathan regai ndimbokubvunzaiwo kamukoma mira musati maenda mukoma ndine mubvunzo wandachida kukanda kwamuri semuteereri makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo zvino tiri kunzwa vakurawone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisi nesuka nhango zvikanzi madii nhango mukadii nhango mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vakapfuurwa pavanga vachiratidzira dzisiye zvikaitika zvekare zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa
tinonzi kodzero kuti muine kodzero dzenyu kana mune mudzvanyiriro kuti kodzero dzenyu nemadzivirira kana makadzidzvanyirirwa ende kudzirwira don't expect to get it in a silver plate don't expect the way to get your right in a, like a walk in the path no it won't work like that tiri kurangarira tichiri kuchikoro ndakambozviitawo ndandiri mumafidhi inini akasiyana siyana tiri kuchikoro taiti kuti tinzwike kudzanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact so that impact of living life haisi yatinenge takatarisira chirwira zvatichirwira asi unotoona kuti hapana imwe nzira kusiri mufande kuti kana iwe uchitiwo ukaenda kuchipatara kwazvo haukwanisi kunge uchirapwa parikuti hapana kana chinenge chichifamba saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means itenizeisetisazesezvikezvo hapana kusiri kufa
aiwa mukoma Jonathan tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudzoke next week handisi
ndatenda chose ndatenda chose mukoma jonga soameroniya
aiwa mukoma jonga ndisekuru vangu ari pachirongwa izvozvi ndi mike howe
mike howe ndatenda chose ndazirangu rijonga kandimiri jonga kandimiri
aiwa musatye ndichavaudza vangu kuti muri kuvafunga
good ndatenda chose
allright vangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waze wakhuluma okunenge kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lo hlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo namhla ekhasini lethu elevoa ndibele kulabantu vele abafaka imbono wabo thank you so much nangu unqobani uthi siyabonga mthwakazi ngisegoli ehillbrow kunjani ehillbrow mnumzana Nomsaneke vanhu uti June 1976 intsha yayi brave bezimisele konke okungenzo futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die njengalokho kushiwo ngumnumzana uJonathan usanda ukungena kuhlelo kuthiwa when you are fighting for your rights it's a fight for your rights kuthiwa don't expect it on a silver platter Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumelana ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo Mlalazi uthi uSatan so actually playground ezweni lakithi kuthiwa izinto azimanga kuhle yiphelise ukuthi hayi there's a force that's playing in our country and it's inexplicable, it's not a good thing. Nangu Tau uthi ko UK was wafakile nombolo yakhe. Hayi Tau sizakudinga tshakutshaka ayikhulisha kumpinde mchirongwa asi ngathi dzokere kuna vakura wone tinzwe kuti ivo vanoti nezvekutaura nevatereri vakura wone muchiri papari nare
iripo
right pane zvinhu zvakawanda zvokubuda muchirongwa nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth, and a lot of them seem to believe that, you know, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people, saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets, we're also doing it, do or die, whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther the II, which says our lives begin to end the moment we become silent about things that matter.
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month, going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. Aiwa mukoma kura one regai nukubate pa mromo ndende kuna Melissa Chinzo uti yena u Melissa utini. Melissa u sakone tu mwenisis. Hello, Melissa.
Hello.
Right. Yes. A lot of things seem to have come out of this discussion, and I want to come back to you seeing as though you guys are apolitical, and I really love that fact. Now, Sigesa Kasisuguti, you know, the biggest issue ekhona that seems to be leading to all this is isimo somnotho esingamanguhle. Now, isimo somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa isimo somnotho without fixing ipolitics. Kodwa ukupolitics sise kule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankagwa kumele achiye umsebenzi. Umnankagwa yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Yeah,
we're just our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, as in 70 slambile. Niggas 170 slambile. sifuna onguye osikhathileyo esikhangelele awethu ama rights engakhangeli awomntwana kuphela. So okuningi kwepolitics ngeke sikhomente ngakho, sizakhomenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje now based on like you said, it doesn't matter who your employer is as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khona phala laye ungumzali. So by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So this is the situation you would see asisakwazi ukuthi senze. So it's time. We're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
And at what stage do you then retract to be willing to work alongside your employer?
I think, like I said before, there's revenue tax. That can be refocused on our social services, like education and education, like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services. I think maybe that's where the issue is.
Hayi ngiyakuzwa sisi, wathi ngikubambe kancane ecingweni sizo ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokho egodweni. Ngibona Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi, ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobo bezanu PF, ibadlele ezanu PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youths are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Hi, abantu bakhanya ngana bamthembu uhulumende ngempela. Kodwa uAlec uthi listening from PTA, baba zwiri kufamba here ku PTA. Hi, Zulukandaba Kodwa ngiyeza ukuthi I have my third guest. Akusela sikhathi kuhlelo, but let me quickly take my third guest, hear what she has to say. This is sigqube uhlelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights. Rights in Zimbabwe, uEshnes Masimura. Mzare Eshnes, zwiri kufamba?
Zwiri kufamba here Nkomo.
Aiwa, ndiri bo kana muchifara neniwo ndiri kufara. Right, so many things have happened, Pachirongwa. Kurukura nyaya ya June 1976, uko South Africa, wechidiki, waka buda ne uwandu wawo, wachirwira kodzero dzavo, wamwewo wakafa, wachirwira kodzero dzavo, kuzimbabwe, wechidiki, wakuti hai watabula utora matano, wakafanana, tukudawurira kodzero dzedu, hanzi kodzero dziri kumbunyikidzwa. Tikatarisa muzvikoro varairidzi vari kuti aiwa isu were putting our tools down, hatichakwanisa kudzidzisa vanhu vana nekutichi nesiwo tiri kuenda tinodzidzisa vana tine zvara, vana vedu hatichakwanisa kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti nesiwo taakuratidzira, nekuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura Nkoma, asi ndinoona sekuti tikagara pasi tikaita shansa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndinoona sekuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira mapatifoma togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo chii zvatingaita kuti zvinhu zvive neshanduko. Saka hatina kutendekana kana kudii.
Asi muri kunzwa varairidzi, the teachers tinayo umwo we msangano we achuza. Vari kuti isi hatiite zvepolitics, nyaya yedu haisi yepolitics. Isi tungochema tinoti hatisi kubhadharwa. Varairidzi have gone back and forth na employer. Vachingovimbiswa tichakubhadharai, tichakubhadharai, musatye tichakubhadharai, musatye tichakubhadharai. Nanhasi vakuchema kuti taneta nongovimbiswa tichiti tichakubhadharai, nhasi hatichade. Nango mukachivimbisa until taonawo ndakubata mari yangu chiti mari yangu iri mumbanga handisi kuda. Zvino todii nokuti vanawo nawo vachatanga kuchema vachiti pandoenda kuchikoro handisi kudzidza nokuti murairidza hapa.
Nyaya iri pamugwagwa ndeyekuti aya ada kuti tingatiko masymptoms echigwere chimwe chihombe chiri munyika chinova nyaya yeikonomi yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti government kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varairidzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegovernment inorwara government isu vatumwa vatakaisa isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvozvo zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinoita kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati government yobva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu. Ndozvo chakanyanyisa kukosha. Zvimwe zvose zvinozogadzirisa hunge kana tawana magadzirisiro eikonomi yedu.
Right, Ashness, I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976, this year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I help out in the little way that I can. But issues that I've seen is the access to basics, like even just education, access to decent, like health facilities and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have, some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically, when men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
All right.
That's what
I've... Aiwa, zvakanaka. Zimbabwe Mushe sekusela maminiti ayi 2. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. This is Kibuhlelo. Notanga nemi vakura one. 30 seconds. Chipeta ichirongwa tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
All right. Nguma Mike. Ndinoda kuti it's been long as Zimbabwe and as young people chingotarisa our rights being violated. And now, let me send this message clearly to the young people. Kuti. The time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have just to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to return as Guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay, we as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then after that, we can fully offer our services.
Mm-hmm. Hi, Zimbabwe Omuhle, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Omuhle, sesifike emaphethelweni ohlelo thashika magumo echirongwa chedu chanasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iowa. Tabata nyaya ya June 1976 apo vechidiki vekusouth Africa vakanoratidzira kuZimbabwe zvekare vechidiki vari kuti aiwa isu kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa nesiwo tiri kuita zvisei. Anokonekana nemufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!